Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
No sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chivabvu 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chikwata cheEuropean Union icho chinoongorora sarudzo cheelection follow-up mission chiri kushanya muZimbabwe chinoita musangano nevatori venhau chichikurudzira hurumende kuti izadzise zvakakomekedzwa kuti zviitwe mushure mesarudzo dzemuna 2018 pamberi pesarudzo dza 2023. Nengo yeZANU-PF yekukwira kudare ichipikisa kudomwa kwava Emmerson Mnangagwa semutungamiri webato iri vaSibeth Musengezi avo vakasungwa vachinzi vakanyepa kero yavo kuti vave nengo yebato iri vanobvisiswa chibatiso. Bazi rehurumende reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA rinokwidza zvakare mitengo yemafuta edzimotokari izvo zvinoreva kuti zvichakwidzawo zvakare mitengo yezvinhu yagara yakakwira nechekare. Vanotungamira mutambo weRugby muAfrica veRugby Africa vozivisa kuti Zimbabwe ndiyo ichavhura makundano eAfrica Cup ayo achashandiswa zvekare senzira yekuenda ku 2023 World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 tiri muWashington DC. Chikwata cheEuropean Union chinoongorora sarudzo cheelection follow-up mission EFM icho chiri muZimbabwe nhasi chanoita musangano nevatori venhau chichidzokorora kurudziro yacho kuhurumende yekuti izadzise zvakakomekedzwa nevakaongorora sarudzo muna 2018 kuti zviitwe mushure pamberi pesarudzo dziri kuuya muna 2023. Chikwata ichi nezuro chakasangana negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava mushure mekusanganawo nevemasangano akazvimirira nemusi wechitatu. Vashava vanonzi vakavimbisa kuti hurumende iri kuita zvose kuona kuti sarudzo dzegore rinouya dzaitwa zvakajeka uye zvisina kugunununa kwemamwe mapoka. Hurumende yakakomekedzwa kuti ivandudze zvinhu zvinosanganisira kuona kuti mirizhonga yezvematongerwo enyika yamiswa. Zimbabwe Electoral Commission ZEC yazvimirira vatori venhau vashanda vakasununguka uye kuti mapato ose awane mikana yakaenzana mukutsvaka rutsigiro. Studio 7 haina kukwanisa kubata vashava kuti tinzwewo divi rehurumende panyaya iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinongorora sarudzo munyika reElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu kuti tinzwewo maonero avo.
Tichitarisa nguva yatasarwa nayo kubva panguva ino yatiri tichipinde mune dzimwe dzinoteeredzo, tinoona kuti nguva yedu taakumhanya kumashure kwenguva, taakumashure kwenguva zvakanyanyisisa, nekuti hakuna mutemo unoiswa unogona kuzoshandisa sarudzo unoiswa mwedzi mitanhatu sarudzo dzisadziswa. Sakureva kuti mitemo yese inofanira kunge ichinge yaiswa kana kuti ichinge yagadziswa panguva dzatinosvika muna January 2023. Saka tichitarisa kuti kubva pari zvino kusvika muna December kana kupera kwegore rineri, mwedzi yatasarwa nayo kuti zvinhu zvose zvinge zvichizoitwa zvinogona kunge tiri kumashure kwenguva. Asi kuti zvinhu zviitike hatifungoti panodiwa zvinhu zvakawanda chaizvo. Panongodiwa zvikari kuti hurumende pamende veMagwezo Commission nevamwe vachange vari mushishi kugadzirisa nyaya idzi vaise musoro pamwe chete vashande nguva yatiinayo zvinhu izvo zvinge zvichigadziriswa saka zvinhu zvinogona kuitika
tiri kunzwa kuti pamusangano wavakaita negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vafredrick shava vashava vakavimbisa kuti hurumende yezimbabwe ichaita zvose kuzadzikisa zvinhu izvozvo nekugadzirira sarudzo dzegore rinouya munoona hurumende ichizviita here
chandingada kuti nditaure ndechekuti hurumende inenge ichishanda iine kumuono wayo kuti ndo zvatinoda kuti tiite asi kune vezvematongerwo enyika zvekare vanofanira kunge varipo pamutambo iwoyo kune vari kuparamende zvekare paramende inofanira kunge iripo pamutambo iwoyo tarisa zvekare boka rezimbabwe electoral commission vanoita zvesarudzo vacho vanofanira kunge varipo pamutambo iwoyo saka kuti vanhu vose havazenge vari panzvimbo imwe chete nguva imwe chete vasina muonero chete vachidzokera kunzvimbo dzavo dzavanobva kuti vanobvunza kuti zviri kufamba so izvozvo here zvinogona kuona ipapo ndopati kuti mukana unogona kunzirasikei saka hurumende inogona kunge iine chishuviro chekuti izvozvo zviitwe asi kana tichinge tati tazotarisa vatambi varipo apa hatisi kuona ichizokwanisa kubuda iri timu imwe chete ingabude nechimwe chete
avo vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoongorora sarudzo munyika reelection resource center vasolomon bobo sibunu vari parunare muharare najonga kandemiri westudio 7 nhengo yezanupf iri kupikisa kusarudzwa kwava emerson munangagwa kuti vatungamire bato iri vasibeth musengezi vapiwa mukana wekubvisiswa mari yechibatiso nhasi nedare ramajor street mutongi wedare iri apa vamusengezi mukana wekuti vabvise madhora emunyika zviuru zvitatu kuitira kuti vakwanise kutongwa vachibva kumba kwavo vamusengezi vakasungwa musi wa11 mwedzi uno vachipomerwa mhosva yekunyoresa kero yesiri yavo kuti vave nhengo yezanupf izvo zvinonzi nebato iri vakanyepa masangano akazvimirira munyika pamwe nezimbabwe electoral commission zec vanoti havasi kufadzwa nekushomeka kuri kuita vagari vari kunyoresa kuvhota kunyanya madzimai vechidiki pamwe nevakaremara apo nyika yakatarisana nesarudzo gore rinouya godfrey mutimba anoti panyaya inotevera
masangano akazvimirira mumasungu anoti haasi kufadzwa nekushomeka kuri kuita vagari vari kunyoresa kuvhota munyika mose kunyanya vanhukadzi vechidiki pamwe nevakaremara izvi zvinotevera mashoko akabudiswa nesangano rezec euwandu hwevanhu vakanyoresa pachirongwa chevoter registration blitz icho chaipinda munzvimbo dzinogara veruzhinji chichangopera vachitaura pamusangano waitwa nhasi nesangano revagari remasvingo united resistance and repairs alliance kana kuti mura hwekuparura chirongwa chekukurudzira madzimai vechidiki pamwe nevakaremara kuti vanyorese kuvhota mutevedzeri wemukuru anoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rezec mumatsvingo vamatsinonwuve vati uwandu hwevanhukadzi vari kunyoresa kuvhota huri kuderera munyika mose
kana kuregesa chinhu chiri nyore kana tose tikabatana tikaita chinhu chimwe tikakurudzira vanhu kuti vauye kuzovhota sekutaura kwandaita madzimai zvinonzi ndo akawanda munyika asi in terms of registration as I speak right now kwete masvingo yoga zokuti zvakawanisa mukana yekuona yezimbabwe yose zvikuratidza kuti madzimai mashomo akuregesa asi kanatongoti ndozvisimbisi ndichizvinyepera ndakati kudarika zo2018 vakanga varivo vakawanda vakaregesa
vanoona nezvekufambisa kwebasa mumura muzvairumbidzai magurupi ravati chirongwa chavo chichabatsira kuti madzimai nemamwe mapoka anyoretse kuvhota
isu semura takaitawo tsvakurudzo yedu mumawadzi esariteni emumasvingo kuti chikonzero chinoita kuti vanhu vasade kuvhota chii zvikuru kunyanyanyanya mayuthi people with disabilities nemadzimai takaona kuti pane apathy iri kukonzerwa nezvinhu zvakasiyana siyana naizvozvo taparira chirongwa ichi kuti tipinde mumacommunity iwayo tivadzidzise kukosha kwokuvhota kuti kunovhotwa sei uye vanoenda kupi kuti kana vachida kurejista kuvhota vanokwanisa kusvika vachibatsirika naizvozvo change chibatsirana tichishanda nemayuthi people with disabilities nemadzimai
vachitaurawo pamusangano umwe chetewo sadzigaro wesangano rezimbabwe election support network kana kuti zesini mumasvingo vamunyaradzi chauke vakurudzira zec kuti ivandudze zvirongwa zvekushambadza chirongwa chekunyoresa kuvhota vachiti ndizvo zviri kuita kuti vanhu vashoma vanyorese kuvhota Vemasangana aya vanoti zeki yakazivisa kuti vakanyoresa vanhu vashoma pachirongwa changopera chevota registration blitz chaipinda nzvimbo dzinogara veruzhinji munyika mose. Vanhu zviuru gumi nezvinomwe chete ndivo vakakwanisa kunyoresa mudunhu rese remasvingo iro rine vanhu vanosvika mamiriyoni maviri. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Boka rehurumende rinoona nezvemhando dzemoto reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA nasi rakwidza mitengo yemafuta edzimotokari, izvo zvinoreva kuti zvichakwidzawo zvakare mitengo yezvinhu yagara yakakwira nechekare. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Muchizivizo chaita nhasi, ZERA yati mitengo yemafuta edizili yakwira nemasendi matatu ekuAmerica kusvika dhora rimwe nemasendi makumi manomwe nemana emari ekuAmerica, kana kuti dhora 74 cents, kana kuti mazana mana nemakumi mapfumbamwe nepfumbamwe nemasendi makumi mashanu nematanhatu emari yemunyika, kana kuti 499.56 RTGS. Kubva padhora rimwe chete rekuAmerica rine masendi makumi manomwe nerimwe, kana kuti dhora 71, iyo yakaziviswa musi wa 6 mwedzi uno. Mutengo wepeturu wakakwirawo kubva padhora rimwe chete rekuAmerica rine masendi makumi matanhatu nerimwe, kana kuti US$63, kuenda padhora rimwe chete rekuAmerica rine masendi makumi matanhatu nemasere US$68, kana kuti madhora mazana mana nemakumi masere nerimwe nemasendi maviri ane mari yemunyika, kana kuti 481.2 cents RTGS. Kukwira uku kwatambirwa nekunyunyuta nevakawanda munyika, avo vati zvichakonzerawo kukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro, kunyanya chikafu icho chava nevhiki mbiri chichingokwira mitengo pasina kana kumbomira. VaAndrew Munguri vati kukwira kwaita mafuta ekufambisa uku kuchaita kuti vatadze kutenga chikafu muzvitoro sezvo vagara vachidhurirwa.
Iri dambudziko ratakagwa naro. Imai vatsva musana mwana wachadumbu. Apa zvino hazvisi kutombofamba zvakanaka, nokuti iko zvino chero nemari dzatava kutambira idzi hazvisatombokwani, ende zvinhu zvese hazvisi kutombofamba zvakanaka, chero marenda chero chikuenda kuchipatara hazvisati chero kuti tikwanise kutravhela kuenda kumastations kwedu tinoita basa redu hazvisatomboiti, zvinhu zvese zvakutodhura. Aivha hurumende yakwanisa kutigadzirira zvinhu zvaita zvakanaka panyaya yeikonomi, nokuti ndo pane nyaya yese pachakonzera mbonga mupopota.
Zvimwe zvakakwira mutengo zvinosanganisira mafuta ekubikisa e2 liters, ayo oita mari inodarika chiuru nemazana mashanu emaRTGS kubva kumazana matanhatu tondora pfuura. Chisaga cheupfu che10kg chakakwira kusvika kumadhora chiuru nemazana masere mune zvimwe zvitoro, izvo zviri kuomera vatengi avo vasiri kukwidzirwa mihoro yavo kumabasa. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzevatengi munyika reConsumer Council of Zimbabwe, kana kuti CCZ mumasvingo, vadhumisani muguchini vanoti kukwira kuri kuramba kuchiita mafuta edzimotokari uku kuri kuita kuti vatengi vaomerwe.
Announcement yaitwa nezera yekukwidza maprices efuel, petrol and diesel, tikuona kuti zvichaita major impact maprices emaproducts and services, nekuti fuel is a major cost driver. Production ema goods ne the movement of the same goods kuti zvisvike pama markets azvino chidiwa nema consumers. Saka any increase inongoitwa kuma products waya inobva yangoitwa pass on to the ordinary person who is the consumer.
Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Hurumende yeBotswana yamanikidzwa kutambira kurudziro yevatyairi vemabhazi nedzimotokari dzinotakura veruzhinji ndokuwedzera mari dzekufambisa nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana, kana kuti 15%. Danho iri rinonzi nevamwe richawedzera mutoro kuvafambi avo vagara vakaremerwa kare. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Zvichitevera kuramwa mabasa kwevatyairi vezvifambiso zveveruzhinji kwemazuva matatu uko kwakatanga nechipiri svondo rino, gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu nemabasa everuzhinji muBotswana vaEric Molale vakazivisa nezuro manheru kuti mari dzekutakura veruzhinji dzakwira nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kutanga nhasi. Rwendo rwairipirwa mapula matanhatu rwakubhadharirwa mapula manomwe, koto rwairipirwa mapula manomwe rwakuda mapula masere, uye kubva muKhaburoni kuenda kuHarare kwakuda kuti munhu abhadhare mapula mazana mana nemakumi masere, kubapa mapula mazana mana ne masere. Kwezerwa kwa mari dzekutakura veruzhinji kunotevera kukwidzwa kwemafuta edzimotokari nebazi rinoona nezvemhando dzemoto munyika iyi rebotswana energy regulatory authority kana kuti bera muchidimbu muzvare laina marufu avo vanova mushandi wemumba muguta rehaboroni vanoti kukwira kutsva uku kuri kuwedzera kuoma kweupenyu hwevanhu kunyanya vabva kure.
There are economic pressures anouya muupenyu hwavo because right now, like if you look at my salaries at Nango Chikora, with that high inflation, over what rent, in the Chidi, one of the Dana Batara to Zukira Okuzo and Yaki, but yet salaries just stagnant.
Shimwe chizvangwa cheZimbabwe chinorarama nechamuka inyama amai petronela mupfure vaudza Studio 7 parunare vari muhaburoni kuti vazhinji vacharovera muBotswana nokuda kwekudhura kwemabhazi.
Isusu semaZimbabweans ari muBotswana tinongoshingirira zvedu kuramba tichishanda, but hazvisi kutiitira zvakanaka nekuti hatina choice kuti tigare hatikwanise kurarama.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda vakazvimirira muguta rehaburoni vaubet mutsoko vanoti yasvika nguva yekuti vanhu vatsvage mabhindau kwavangaita padivi koto vanoshanda vawedzere mironga yavanowana nayo mari.
Kune vanoshanda vaya zvine zvakanaka kuti apota achiitawo kabhizinesi kake pasai. Kune vanoita mabhizinesi ngavaronge kuti bhizinesi rake rikure kuita kuti akwanise kuisa masystems in place so that sekukura kune kuchiitawo bhizinesi rake kunyange zvinhu zvichioma bhizinesi rake rinenge riine nzira yekukwanisa kuramba richimuraramisa.
Vaenderera mberi vachiti pfungwa yekudzoka kumusha ipfungwa yakanaka kwazvo. Asi noda munhu aita urongo akadzamwa kuti anosvika achitangira papi.
Pamwe pacho zvinhu zvinonwa kukuomera zvakanyanya nekuti iwo unenge wajaira. Unenge wajaira kugara muBotswana, pamwe wajaira kugara Francistown, Mahuni kana eGaborone kana ndekupi.
Vazhinji vakatiza mamiriro nezveupfumi munyika aya vane makora remanyama amire nerongo vachiti vari kutsvaga mafuro manyoro munyika dzakatenderedza Zimbabwe dzinosanganisira Botswana, South Africa, Zambia, Namibia nedzimwewo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zuva rekucherechedza kubatana muCameroon reNational Unity Day rinocherechedzwa musi wa20 Chivabvu gore roga roga racherechedzwa nekumhanyisana pakati pemapurisa nevari kuda kupatsanuka kubva kunyika iyi avo varambidza vanhu kufamba-famba. Izvo zvakanganisa vemabhizimusi kumatunhu anotaura chirungu ari kumavirira. Mauto anoti mauto anoita makumi maviri nemasere vevanhu vange vachikanganisa mheremere idzi kumatunhu anotaura rurimi rwechirungu munyika ine vakawanda vanotaura rurimi rwefrench vaurayiwa mukurwisana. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vasvika muSouth Korea nechishanu, rwendo rwavo rwekutanga kushanyira Asia, urwo ruchavasvitsawo zvakare kuJapan. VaBiden vashanyirawo fekitari yeSamsung inogadzira zvinoshandiswa mumakombiyuta vari pamwe chete nemutungamiri weSouth Korea vaYoon Suk-yeol. Madzimai akakunda mune zvekurima apiwa mibayiro nhasi pamabiko atungamirwa nebazi rezvekurima rakabatana nemasangano akazvimirira anosanganisira Re4H Foundation Zimbabwe pamwe nemakambani anogadzira mbeu nemafertilizer aitirwa kwaseke nhasi. Chiitiko ichi chinonzi chafadza masangano anomiririra varimi vechidzimai nekubudirira kwaanoti kuri kuita mudzimai wanhasi munyaya dzekurima. Taita hurukuro nevatora mubairo mukuru amaita tenda madhake vari kwaseke.
2018 ndakashaikirwa nemurume wangu ndikasiwa ndine vana vaviri. Ndakatanga kurima ndichirima ndakaenda ndichikwira ndichikwira iye zvino ndakati rime zvakakura zvaita kuti zvivara nhasi seke yose indiunganire. Ndakarima ndine 2 hectares dzandakarima dzandiri kudiridzira.
Imi semudzimai wanhasi vari kukutambiraiwo sei mudunhu mamugere semudzimai aita mukurumbira nekurima?
Ndinoziva vanoda chakanaka vanofara saizvozvo. nharaunda iri kubenefita zvakanyanya sekuti vanouya vachitenga zvirimwa zvandiri kurima ingava onion cabbage huku zvakare.
Rutsigiro rwamuri kuwanawo kubva kune mamwe masangano nehurumende ndehupi?
Ndine madhumeni andinoshanda nawo munharaunda mangu. Ndine anonzi Most Hove, murimisi wangu ari panzvimbo. Ndine zvakare anonzi Magwa ari kumalek, murimisi wangu zvakare. Vari kushanda neni zvakanyanya vachindipa rutsigiro. Ndina kansela anova munhukadzike, Tungamirai Dhuve, anondisapota zvakanyanya, anouya achindibatsira achindipa mazano.
Kwamunotengesera zvirimwa zvenyu nezvamunopfuwa, hamusi kunetseka here nekutengesa?
Dambudziko riripo zvakanyanya sekuti zvirimwa zvangu zvinenge zvakati wandei. Ndaindawana market inonyatsori reliable yekuti ndinonyatsosupplya zvirimwa zvangu zvese zvakati nakei. Ndinoona kuti ndinogona kusvika kuri.
Mashoko amungapewo mwana musikana wanhasi akakura achiudzwa kunzi kurima ndekwevarume ndeyekuti kudii?
Ndinoti zvinotangira even kuna Jesu chaiko. Maria akapuwa Jesu pasina munhurume. Munhukadzi unofanira kumira nesimba, kupfirwa hakusi kupererwa. Saka mudzimai wanhasi kumwanasikana wose wanhasi, mira nesimba unoenda kuri.
Avo vange vari murimi wechidzimai Amai Tatenda Madhake vachitaura vari parunhare vari kwaSeke neStudio 7. Muvezi wematombo ane mukurumbira Dominic Benura anoti ari kufara zvikuru mushure mekupiwa ruremekedzo rwepamusoro neguta reCarmel kuIndiana muno muAmerica, iro rakatara zuva ra14 Chivabvu sezuva reDominic Benura Day. Benura anoti akanga asingazivi kuti achawana ruremekedzo urwu, urwo rwaakawana mushure mekuveza chivezwa chichange chichiratidzwa muguta iri, icho chakaparurwa svondo rakapera. Vakawanda vanorangarira Benura mushure mekunge aveza chivezwa chevaimbove mutungamiri wenyika mushakabvu vaRobert Mugabe, icho chakashorwa zvikuru neveruzhinji. Benura anoti shuviro yake ndeyekuti aramba achisimudzira vamwe vavezi vekuZimbabwe, uye pari zvino ari pachirongwa chiri kuitwa kuCincinnati kuOhio muno muAmerica, apo pane vavezi vaanoshanda navo vari kutengesa zvivezwa zvavo. Ngatiinzwei hurukuro yaaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Neshamwari yangu yagara ichishambadza basa rangu kuno for at least 20 years. Saka ndofunga vemusitu vaigara vachingoona weki yangu over the years. Kuzomusvikira pavakazotaurira shamwari yangu kuti avari kuda kutenga chinhu chivezwa, vaona basa rangu richikodzera kuti zvinge richiiswawo pamwe chete nemabasa avo ari mumastreets avo kunoko, like mapermanent collection. Ndofunga vaitawo maresearch avo vakaona maybe ndava level yekuti basa rangu raakukwanisa kutoreka kuti ringe richiiswa public places ekuno. Saka ndopa ndikazokondaktwawo ndikabva ndabvuma pandangovaitira pavafarira chinhu chandikavavezera.
Makaveza chii uyezve chivezwa chenyu chinenge chiri muguta ripi?
Ndakaveza pane mapictures bose vanhu vaitezera mabasa angu. Pane kapesi kandikamubeta kadiki diki kutaradhara, ndoka vakati tiitire chiri chihombe, vari amai vakagara pasi asi vakasumudza mwana mudenga. Ndakavaitira pisi yacho pavafara naye vakati aiva uya tizokupa, asi ndinesiri kutarisira kuti vachandipa rumembe kuzi ndaingofunga ndirikuya kuunveiling chechi ndechinhu changu. Saka ndakazongoona ndatosiyeswa kuofisi kwameyas kanzi hando zviripo, taona nhoroondo yeupenyu hwako nekwawakabva nezvawaachivha so far, zvinokodzera kuti tikupe ruremekedzo irworwo zvichikuburikidza nokusanganisa kumacultures, nekuti zvinogona kukuburidzirawo vamwe vanhu, kuinspira vamwe vanhu nyika mao nevinewe kwedu futi kwangoapiwa muremekedzo rwakadaro. Chinhuva chinhu chakanaka kuramba tichikurudziranaye.
Saka chivezwa chinenge chichange chiri muguta ripi uyezve zvakaitika rini?
Chiri muguta reCarmel, zvakaitika musi wa14 May.
Muguta reCarmel ndekupi uku?
KuIndiana.
Imi munogara ikoko here kana kuti zvakamira sei?
Haindogara kumusha, ndatoinga izvozvo. Sasi zvangu ndine humwe urongwa wekuzoya kuno kuCincinnati, zvangu ndendagara uripo. Saka ndaifunga ndingono kuatendewo ndotorwa mapictures kudaro, asi ndakazonzwa kuti pemba neurongwa ihwo.
Saka mukunzwa sei semunhu anoita zvekuvezi?
Ndikunzwa kufara chaizvo kuti masaidi yose vanhu vanobva kuZimbabwe tiri kutarisa, tiri kuonekwa kuti tiri vanhu vari kukwanisa kupiwa kuremekezwa wadaro especially mmejika tine kuremekezwa tine choo kumusha asu kwa nazwa au darigila nukunzo kwenyika suno iso njika eduka wakanaka mbase na tine ite maokwewa ndo suno batiro wangwanu kutuwazie nikiriki jitosa tine ito kumusha kuitro wachiru kusumuka nwa waka sumuka kutara wana wangu wangu tariswa wachatariswa yinu wangu 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 batirika wapanezu wangu 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 especially tine wana wadiki waka wanda wangu siti
mungati mimaweza kwe makore aka wanda sui uyeshe makata angasei kuitazo kuweza ishi
nini ningati ndani makore anufura makumi matman
makata angasei
kuma 6 years ntulikuwa mrewa ndaita sukuumba nchifuza mombe nchilika mwana kadiki saka panika soya kutafara tatoro kwa na atete wangu ndo kwa nika susangana ni msukuru wangu waiweza matumba ni wangu wakumana waiweza matumba saka ndaka nati suko neswa waita na uchi nini ndenda jaira kuweza lukumba atina wazo na watu wanarukubulisa zuwezu kwa wachito visa pamechile reacho ndenda jaira kuumba utuka kanga nisa unupoeta unukwansa utusira na alimataka asama na anaki kato wanaruto yesta wachitobulisa chi saka ndango tindi wawo kumbiro ndo wabatire kwa wapu masaka mbu wabatire emu kwa nika wanda kwanza kwa nashibata uweza nata upatira ya ngiri kituoro cha mdeka
tinuona kuti muri ku Zimbabwe makambo weza chivezu wacha wa Mugabe ne mudzimai wavo chaka tambiru wa sayi chivezu wa ichi
tizinga zee wana wana wajifarira kwa mwaka jifarira pati tuweze njiripo na chinechi kani chokuti kana ujita basi ni mwengu wano kuna ugona ni mwengu wano kuna utazi saka ni chandongo zwa wana waka chinda mwona saka ntinakira wana wakataz naona tukubuda saka naka saka ngonzi nakira dawa zese zunenja unjitarisa kuti mwepe mzimungu wako nta wanaona tukubuda wana watu mwepe nungu sina wana tukubuda saka wana utahisira wakati wakona wana watu wafata saka wana ufa wawe expected anything yes we go saka zunye suna wane kambasi
saka kuno kumuriko faulo
nduko kusika mna July wana panika wana kuita show pana nipa Crown Conservatory saka nipira last year saka daa sungu funga wata anjisanga niso ni mabasa pia wangu watu nushanda na opa workshop wangu ni wangu wangu siyana siyana wa Mzimbabwe saka tine grupu kwa la tribute panika ita put together wazi nakazu na uti ni ufamba kwa nda ita nungua ukaza ita ujitu nzo wangu hapa na jawaru ita nda 53 now saka nda uti tipu wangu wangu mkani ito wakika na bandina ni mwane nda kuna kutunda wangu wangu wangu
vanhu vanenge vachida kuona mamwe mabasa amuri kuita vanokubata ipapo
pa Facebook mungatongogula Dominic Benjamin pa Facebook unokwanisa kutoita shamwari yangu anaitukasaita shamwari nao ndine namba dzangu 2637724928 pa WhatsApp anobati ndogarantiri pe
muvezi wematombo ane mukurumbira Dominic Benura achitaura parunare na Marvelous Mhlanganyauye ari kuCincinnati kuOhio muno muAmerica. Toba taenda kunaudze mitambo vanotungamira mutambo werugby muveRugby Africa vazivisa kuti Zimbabwe ndiyo ichavhura makundano eAfrica Cup ayo achashandiswa zvekare senzira yekuenda ku 2023 World Cup. Michael Kariati anotipanya iyi.
Worongwa wemitambo wabuditswa neRugby Africa unoti Zimbabwe ichavhura musangano wezvikwata zvisere uyu nemutambo neIvory Coast musi wa 1 Chikunguru. Kutanga kupinda munhandare uku kunopa Zimbabwe nguva yakati rebei yekuzorora vakamirira mutambo wavo wemasemifinary kana vakakunda Ivory Coast. Masemifinary ariko musi wa 6 Chikunguru. Makundano eAfrica Rugby aya ari kuitirwa kunze kweAfrica kekutanga achitirwa kuFrance uko Zimbabwe ichange ichitambira munhandare yeStade Pierre Deloitt kuMarseille. Chikwata chatwera mukombe uyu chichabudirira kuenda kumakundano e2023 World Cup uko chikwata ichi chichange chiri mugungano rimwe chete neItaly, New Zealand, Uruguay neFrance iyo ichange iri pamusha. Zimbabwe iyo iri kushandisa zita rekuti maGo Sharks iri kugadzirira makundano eAfrica Cup aya iri muSouth Africa kumakwikwi eCurry Cup Division 1. Asi mukuru weZimbabwe Rugby vaEron Jani vanoti gadziro yavo haisi kutanga nekugumira makundano eCurry Cup aya chete. Ivory Coast yakambotora mukombe weAfrica Cup uyu muna 1995 uyezve ikanomirira Africa World Cup yegore iroro. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Musa kanganwe kuti tichange tichitarisa nyaya yekukwira kwezvinhu munyika pachirongwa cheLive Talk nasimanero ano. Ini ndini Evans Zininga ndokuonekai nemufaro.
Soko isika tisendaba.